varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu remashonaland west vaalec chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana kana kuti 15%
ini ndaifururoka saka ndaakuti ndikatema chibage ndibva ndachibisa ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichita chichifururwa chichitorwa asi vanhu vacho handiani kubirwa ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya mumunda vachimenya asi vanhu vacho handina kuvawana
izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekubhangeti varimi jekusema muriwo vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti ma-A1 farmers
saka vaikutiwa kuti dhizeri rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa paipai kana wanga usinawo hapana chaunopiwa guri rino handisi kuziva kuti nekomandi iyi zvayanga iri zvakamira sei asi hanyaya yekuti munhu haana kohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa aiwa munhu anenge achingoita zvokutamba shamwari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atore mari yake atambochenge nekuti hurumende kuda sei
mambo katiza gombo vekwazvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe
saka uri kuona kuti mwoyo wakudhara nemwoyo waizvino vanhu vasiyana munhu iyeye aitorimirwa kana 6 hectares dzose kupera kuti ajarirwa handei pakunokohwa zvekare kudhara taiita mubatanidzwa wokuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva toenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba zvino mazuva ano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake
imberi yamurorwa ipiwa munhu nevavakidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupfuura zviyo munga nezvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri munhu aibika doro remahuhwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda mambo katiza gombo vanoti mazuva ano yangove jake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima
kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo vanhu havachabatana kana ivo mazunda amambaya kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara imamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya zvinova zviri kuvavarirwa napurezidendi vedu kuti zviitwe izvozvo chinyakana chese ichochi chaurikuva jenai
mukuru werimwe sangano rinomirira varimi rezimbabwe farmers union vapo zakariya vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonetsa varimi vadiki makore ose vazakariya vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebadzi rezvekurima dr mavis kafira ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino
saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda vamwewo vachange vakutsvaga nyama vakutsvaga usavi tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nei nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda saka ngatiitei isaizvozvo tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu tisashayiwe mari kana kuti zvisarudze value pamaket
mutauri wemapurisa assistant commissioner ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave neuwandu hwacho dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nonoraijena